manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 1, 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Banga repasi rose reWorld Bank rinoti upfumi hweZimbabwe hunogona kukwira nezvikamu gumi kubva muzana pagore mukati memakore gumi kana yakavandudza mapoka ekurima nezvicherwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotadza kuenda kuVictoria Falls mushure mekutyisidzirwa kunzi panhandare yendege pane bambu. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu kadzi reWomen and Law in Southern Africa rinoenda kumatare idzimhosva richida kuti mutemo unobvumidza kubviswa kubva muviri uvandudzwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gwaro raparurwa nhasi nebhanga repasi rose reWorld Bank rinoti upfumi hweZimbabwe hunogona kukura nezvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10% pagore mukati memakore gumi anotevera kana hurumende yakashandisa kurudziro yekuvandudza upfumi hwenyika. Asi gwaro iri rinoti kana hurumende yakasashandura maitiro ayo, upfumi hwenyika ucharamba uchidzikira nezvikamu zvitatu kubva muzana kana kuti 3% gore roga roga. Uye rayambira kuti nzira ichatorwa neZimbabwe ndiyo ichaumba remangwana rayo. Kuti Zimbabwe ibude mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi, World Bank iri kukurudzira hurumende kuti itore matanho anosanganisira kusunungura mashandiro emusika wemari yekunze, kuti ivandudze mitemo inobata boka rezvicherwa kuitira kukwezva vanoda kudyara mari dzavo uye kugadziridza migwagwa inoenda kunzvimbo dzinoshanyirwa. Zviri kukurudzirwa neWorld Bank izvi ndizvo zvakakurudzirwa zvakare nechikwata cheIMF chakanga chiri muZimbabwe masvondo mashoma adarika. Rimwe gwaro rakaburiswa nebhanga repasi rose rinoti Zimbabwe ndiyo nyika yepiri pasi rose panyika gumi dzine mitengo yezvekudya iri pamusoro-soro ichitevera Argentina. Izvi zvinoreva kuti Zimbabwe ndiyo muAfrica nyika ine mitengo yezvekudya iri pamusoro zvakanyanyisa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi uye vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwewo maonero avo.
Mukatarisa pagwaro iroro nezvinhu zvavari kukurudzira kuti Zimbabwe iite, ndezvinhu zvizhinji zvavanokurudzira pastaff monitored program yavanoshanda muhurumende. Handioni zvinonyanya kugozha pazvavanokurudzira ipapo, asi zvimwe zvacho zvinenge zvichida kutizve vadzamise pfungwa dzavo vanatsokunzwisisa chimiro chenyika yedu seZimbabwe. Saka ndinoti inini kuberera kwanga kuchiita upfumi hwedu hasina kunyanya kukonzerwa nekuti pamwe tanga tisiri kubata upfumi zvakanaka, aiwa, asi kuri kukonzerwa nechimiro chekunze.
Asi kana muri kutaura kuti zvinhu zvagara zvichisimudzwa kana nana IMF staff monitored program, zviri kureva kuti hurumende ine ruzivo nezvinhu zvese izvi. Sei isiri kugadzirisa matambudziko iwayo?
Hazvingagadziriki nezuva rimwe chete mukoma, hazvingagadziriki nezuva rimwe chete. Zvakafanana nemusika mutemo wamunotaura, haugoni kuti ugadzirike nezuva rimwe chete nekuti unoteteredzera chimiro chenyika. Kana upfumi hwedu hwakunyanya nge huri informal sector, zvinoreva kuti nyange kugadzirisazve simba remari kunonetsa nekuti kunoteredzera chimiro icho. Saka hazvigoni kuti tine zuva rimwe chete, mwedzi umwe chete, kana gore rimwe chete matambudziko iwawo anenge asizeke. Asi tinenge tichida kuti zvatinoita zvese zvinge zviri zvinhu zvinorwisana nedambudziko pasina nekudzokera kumashure.
Kune vamwe vanoona vagwanyanya vanoona kunga zvisiri zvinhu zvinganzi zvakanyakuoma zvakaita sezviri kukurudzirwa kuti hurumende ivandudze mitemo inobata nyaya dzezvicherwa pamwe nekusunungura musika wemari. Zvinhu zvinganzi zvingada nguva here izvo?
Kusunungura musika wemari kuri kutaurwa apa kunoita sekuti bhanga guru rehurumende rinoisa ruoko rwaro pamusika wemari. Asi ndikakutsanangurirai mashandiro aanga achiita musika wemari munogona kutoshamisika kuti zvinobva nechi. Ndakazombozvitsvagurudzawo ndikaona sekuti sekutaura kwamuri kuita ikoko ndiwo kutofunga kunoita vamwe vese vanenge vari musika. Usachida kutonge uchichinja kana kutenga nekutengesa mari unongofunga kuti mutengo wemari uri kubatwa nebhanga guru rehurumende. Ndava hapana bhanga guru rehurumende rinobata mutengo, zviri mushungwa dzedu, zviri mujere dzedu.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vari parunhare kuVictoria Falls neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakundikana kuenda kuVictoria Falls mushure mekutyisidzirwa kunzi panhandare yendege yeko panogona kunge paine bhambu. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vazivisa kuburikidza negwaro kuti mangwanana anhasi vanoona nezvenhandare dzendege dzemunyika veZimbabwe Airport Authorities vaziviswa kuburikidza nekambani yendege yeFastJet kuti pane munhu azviti John Doe ati panogona kuita njodzi yemabhambu kana pfuti panhandare dzendege dzemunyika. Vacharamba vati nekuda kwemashoko aya ayo ari kuferefetwa kuchengetedzwa kwedzinhandare dzemunyika kwawedzerwa. Vamunangagwa vanga vachitariswa kunotaura kumusangano weInternational Energy Development wanga uchiitirwa kuVictoria Falls. Asi mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga ndo vanonzi vazotaura vakamirira mutungamiri wenyika. Apo wave mwedzi wakurume uyo unocherechedzwa semwedzi wekurwira kodzero dzevanhu kadzi, rimwe remasangano anoshanda akamirira kodzero dzemadzimai reWomen Law in Southern Africa raenda kumataredzi mhosva nechikumbiro chekuti mutemo unobvumidza kubviswa kwepamuviri uyo wakadzikwa muna 1977 uwandudzwe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Amai Ivy Chimedza, gweta rinoshanda nesangano reWomen and Law in Southern Africa kana kuti WUSA, vaudza Studio 7 kuti vaisa chikumbiro kudarire pamusoro reHigh Court chekuti mutemo wokubvisa pamuviri uvandudzwe kuti ubvumirewo vanasikana vasati vabva zera pamwe chete nemadzimai anobatwa chibharo muwanano kuti vabvumirwewo kubvisa pamuviri.
Minor girls below the age of 18.
Vana vasati vabvazera vasina kubatwa chibharo vanorambidzwa kubvisa pamuviri pamwe nemadzimai anobatwa chibharo muwanano. Saka chikumbiro chataisa kudare ndechekuti mutemo wokubvisa nhumbu uyu uvandudze kuti madzimai nevana ava vabvumidzwe kubvisa.
Amai Maxine Chisweto vanoshanda nesangano reVeritas vati zvakakosha kuti mutemo wokubvisa pamuviri uyu uvandudzwe vachiti vana vakawanda munyika vari kufa vachiedza kubvisa pamuviri zvisiri pamutemo.
Tari nguva yakareba tichinzwa kuti vana hobho vari kufa gore negore vachiedza kubvisa mimba zvisiri pamutemo uye zvinozovakwadza. Saka mutemo wedu senyika unoshuvira kuchengetedza vana nekukura kwavo. Iyi inoda kubatsira kuti kana vaya vakarodzwa vari vana vakwanise kubatsirwa zvinyore panyaya yatinoti termination of pregnancy.
Asi nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vati havaoni zvakanaka kuti vana vasati vabva zera nemadzimai ari muwanano anengaita pamuviri vakwanise sekubvisa pamuviri. Hurumende inofanirwa kutsunga dzisimbe kuona kuti zvinhu zvagadziriswa kuzvipatara.
Maonero angu ndeyekuti tiri kucreate a society isisati kekuuraya. Chandofunga kuti tofanira kuitwa nehurumende kana tichida kubetsera vana vanobata nhumbu vari vadiki ndechekuti ngati improve healthcare delivery system yedu.
Muchikumbiro chayaisa kudare ichi, WUSA yado mabazi rezveutano, dare reparamende nehofisi yemuchuchusi mukuru wenyika Semapoka ane chekuita ninyaya iyi. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati vanga vasingakwanise kutaura nezvenyaya iyi vakati tibate gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora asi nhare mbozha yavo yanga isingapindi. Hatina kukwanisa kunzwa kuparamende pamwe nehofisi yemuchuchusi mukuru kuti vatambidzwawo here magwara anovazivisa nezvedanho resangano iri kumatare. Sachigaro wekomiti inoona nezveutano mudare National Assembly vaDaniel Molekele vati dare reparamende rava nemakore richitaura kuti mutemo uyu uvandudzwe.
Termination of Pregnant Act Amendment Bill, kichapa wanewe Zimbabwe mkana, kutubakipi miona yao, because kichatendelea Zimbabwe yu.
Mutemo we Termination of Pregnancy Act, uyu wakati kwa nyika isati ya wana kushitunga kuzere mna 1977, unovumiza kubvisikwa kwenumbu chete, kana pamuvira hapa pachisa mudzimaya kashitakura panjodzi, kana mwanari mudumbu ane urema wakanyanyisa, kune avo vanenge vabatwa chibaro ne avo vanenge vaitiswa pamuviri nehama yepechko. Vanobvisa pamuviri zvisiri pamutemo munyika vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu. Gwaro reHealth Demographic Survey rakapedzisira kuitwa muna 2015 raiti zvikamu makumatatu kubva muzana zvevanhu vanofa vakazvitakura vaifane kuda kwekubvisa pamuviri nenzira dzisina kufanira. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndine Rutendo Mawere.
Direct from Washington, the voice of America, the away.
Tochimotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden pamwe nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump nezuro vose vakashanyira mugano weAmerica neMexico nguva dzakasiyana uko vakanakurirana nyoka menyu pamusoro pedambudziko rezviuru zvevanhu zviri kuyamboka zvichipinda muAmerica zuva nezuva. Kufa kwevanhu vechiPalestine vanogona kusvika kumuzana negumi nevaviri kana kuti 112 vachitsvaga rubatsiro nezuro muGaza City kwashoropodzwa nevakawanda pasirose nhasi zvichitevera mashoko evakaona zvichiitika pamwe nevashandi vebazi rezveutano muGaza nekuti zvakakonzerwa nekurwiswa nePutin neIsrael. Israel iri kuzviramba ichiti vanhu vakawanda vakatsikirirana vakazotsikwa nemotokari dzaiparubatsiro dzainge dzave kutiza. Vamwe vagari mudunhu reMashonaland West vanoti havasi kufara neuori hwavanoti huri kuitika munyaya dzekupinzwa kwevanhu mabasa nemakambani ari kugadzira mugwagwa unobva Harare uchienda kuChirundu. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanowirirana neve kumwe kumatunhu munyika kuri kuitwa zvirongwa zvehurumende zvakaita sekuvakwa nekugadzirwa kwemigwagwa. Avo vanoti mapinzirwo evanhu mumabasa anopiwa mari nehurumende haana kujeka uye azere neuori. Mumwe wechidiki anoti ari kushaya basa ndimuzvari Benyuda Soto vekumapinga uko kuri kushanda kambani yetensa.
Vari kuya nevanhu vavo kubva kuHarare vachienda vari kuya kuzowana basa. Panapa tane 3 weeks tinobata hafu 5 tinoswera kuzobuda nafu.
Muzvari Soto avo vanoti vaimborarama nekuita maricho vanoti iye zvino vave kurarama nekutengesa bonde kuvashandi vemugwagwa vari pamapinga asi hazvisi kubhadhara zvekuti vakwanise kurarama.
Ndobva tatofara tikatazororawo kuenda mumabhawa kuenda kubhawa unenge zvichagirawo vana chikafu zvinhu zvakaoma.
Mumwe mugari weparukobha vaJeremaya Sande vanoti pavanhu vanosvika zana vakanyoresa kuna sabhuku wavo kuti vapinde basa vaviri chete ndivo vakakwanisa kuriwana vachiti zviri pachena kuti pari kuitwa zvechioko muhomwe kuti munhu apinde basa.
Tikakapinda ngani pati kwedu kune 170 inofana 2 kana kuti 3 aitoga 2 chete vakapinda wekwedu.
Patabvunza kuti sei vana vashoma vari kupinda mabasa munzvimbo mavo mukuru wemasabhuku munzvimbo yemapinga uye vari vaimbove murweo nerusununguko vaezra horwe vanoti vakambobvunzawo kuvakuru vekambani vakanzi vashandi vachatorwa zvishoma nezvishoma kusvikira vawanda sezvo mugwagwa uchangotanga kugadzirwa.
Vekambani vakati hongu tinotora asi tinotora nemai nemastages vachatora kana vachitora namba inosvika kuma100 asi havaitori musi muchi mumwe chete.
Mumwe mukuru wekambani yetensa varichman Machanga vanoti vanopa basa vagari vemunharaunda muchapfuura mugwagwa uri kugadzirwa sezvo riri donzo ravo kusimudzira vanhu nenzvimbo dzavanoshandira. Gurukota redunhu remashonaland west amai Marian Chombo vakaita musangano wechimbi chimbi apo vakaudza vakuru vakuru vemakambani ari kugadzira mugwagwa uyu kuti vose vachapinda mabasa vanotanga kunyorwa mazita nemasabhuku, mazita acho ozoundwa kumahofisi kwavo uko gwaro remazita acho richazodhindwa risati rapiwa nemakambani kuti vapinze vanhu mabasa.
Tinoita kuti vanhu vatenge tapiwa iwavo tona kuti tinoita tinopa kontrakta vanhu vanobva kunzvimbo iyoyo. So we are not going to leave any place or any place behind.
Pakamboita mutauro zvakare pakagadzirwa mugwagwa unobva kuBetbridge uchienda kuHarare zvichinzi pari kuitwa zveuori sekutaura kwamai Sarudzai Makirichi rekumasvingo.
Ndiyo same criteria yavakangoshandisa but kutorwa kwevanhu kwacho vakangotora just a few but vanhu vakazotorwa the rest vanga vangori kubva kumusakano.
Hatina kunzwa kuti hurumende ine urongwa here kana kuti police panyaya dzekupinzwa mabasa nemakambani anenge apiwa basa rekugadzira migwagwa sezvo gurukota rebazi rezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona vanga vasati vachipindura mibvunzo yavanga vati tivatumire padande mutande ravo reWhatsApp. Makambani mashanu anoti Bridgman World, Fossil, Exodus, Masimba neTensa akapiwa basa nehurumende rekugadzira mugwagwa weHarare Chichurundu uye unotarisirwa kuwanisa mabasa vanhu vanosvika chiuru chimwe chete nemazana mashanu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, dare repamusoro-soro muAmerica reSupreme Court rakatambira chikumbiro chevaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump chekuti havafanirwi kumiswa pamberi pematare nekuti vaimbo vemutungamiri wenyika. Dare iri richanzwa chikumbiro chavaTrump ichi. VaTrump vari kutongwa nemhosva yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo muna 2020 apo vakakundwa navaJoe Biden. Vane dzimwewo nyaya dzakawanda dzavakatarisana nadzo dzavari kupomerwa panguva iyo vari kutsvaka rutsigiro rwekuti vakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira bato remaRepublican Party. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata gweta vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
VaTrump nyaya yavo yabvuma kutambirwa neSupreme Court. Tichaona Supreme Court ichikwanisa kunzwa appeal yavaTrump. Vati Supreme Court iongorore mhosva dzavari kupomerwa dzavari kuti vakaita vari president. Nechidimbo vari kutaurwa kuti ivo sezvo vanga vari president panyaya dzavari kupomerwa idzi havafaniwe vachibatwa kana kuendeswa kumatare dzemhosva because vane yatingati pachirungu immunity yavanowana in terms of constitution yeAmerica yavari kuti vanayo kodzi racho. Tinoona kuti kumasure uku matare yese haasi kuwirirana nezvekutaura vaTrump. Kana Supreme Court yakati aiwa vaTrump vane immunity then zvinoreva kuti nyaya dzese dzavari kupomerwa idzo dzavari kunzi vaida kupandukira hurumende pavakasiya chigaro dzinonongwa dzichipera.
Vamwe maonero avo zviri kuitwa neSupreme Court zviri kubatsira vaTrump. Pane chamunoona pane zviri kuitwa neSupreme Court zvinogona kunzi zviri kubatsira vaTrump?
Chokutanga ndechekuti vaTrump ndovaendesa nyaya iyi kuSupreme Court and tikuona kuti Supreme Court yabvuma kuti nyaya iyi ndike nechimbi chimbi and vari kuti kuda maybe inokwanisa kunzwikwa muna April. Zvinokwanisa kubatsira vaTrump kana Supreme Court yakapa mutongo wavanowirira nawo kuti wakwani siwa kupinda msaru mzuda tukuona zirikuya zema presidential wane mama elections zirikuya saka nyayari hapa ya toye nyayakuru sana ninguwa wa Trump wachizu misa ninguwa kuti nyayari individual supreme court yukuti ya tingi wari kuona kuti nyayari ya gamba ichiende la iliku matara aliku sasuku awazo kwani siku wana mkana ukuti wazo wachi pindo msaru zema elections zirikuya izi patinoza oti ma supreme court judges aliku supreme court kukoko paka wanda watu kupanu wakapinda panguwa ya Trump ndi washinji wacho waka tu iswaona wa Trump saka kana wana washitawa kuti ai wa Supreme Court irugubatira wa Trump awansi kurasika kozi ya Supreme Court yu ini majaji awaka isawa wa Trump yu wachirikizi
awanga wari nyanzwi munezve mutemo vachishanda segweta uye vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica natanonoka wandewe Studio 7. Yave nguwe nyuwa tereri, ye kuzitawirira moga za muno funga.
Mwana akakumbira chingwa unopuwa chingwa, akakumbira hove unopuwa hove. Kwetu kutubana akakumbira chingwa unopuwa tumbo, akakumbira hove unopuwa nyoka. Ipae wana wanumari, kwetu zikutu wanaotama unakuwa hundutira. Kutasuzi kudapa mwe basera alikoshi. Muno pesa makuta ote hewa nwa kufa, imi njimuku ura hewa nukuta mwe kufa wanumari.
Magadini mkuma zulu ini mtuku nzoo kubatikana ninye ye kwa maachi kuchipinge uko kwa cheche choko isusu tichikura ichiri growth point kusatu kwa tumbo wane malocations vanu vanukunzi nga wabu vanu waka gara variko mashops achiri kutuwele mbari machichichi now town ya yeku expand ichienda kune vanu kanzuru nga isa sungisa vanu ichiti zoni vanhu vakagara zvirikunze kwemutemo ngavangotaura kuti town it's a town development iri kuexpanda ichiuya kwamuri saka taakubvisa hai tichikuisa hai apa kana kuti taakubhadharai mondogara apa ya yeah, that one tinozvitambira because ini ndakatokura ndikadzidzako kusvika ndabvako vani vavo vaingogaramo ike zvine zvaim 42 vani vavo vanongogara hatisi kufara nazvo inde nzibongai jambaya ndiri kumarondera asi kuchipinge ndokumusha
masora sei vashamari vestudio 7 kusana yangwe mvura madhurira kuita zvinhu muzimbabwe asvikanyika kumawere zvava kunyadzisa kuti munhu wezanupf amire pamberi pevanhu achitaura kuti ndovhotera zanupf bat pamberi nayo zvava kunyadzisa izvozvo nyika yedu yasvisiswa kumawere nezanupf nyika yedu yavondomoka yavondongwa muchina chirimo hapana chinhu zvaakutonyadzisa chaiko chaiko kuti utaure ndiri muhurumende ndosvika zvava kunyadzisa pavanhu chakapoda kuti vechidiki vaona kuti vangaita sei chikurudzira vachiduku kuti musagarira maoko zanupf ndaonegwa plan nguva isakanaka nguva ichiripo
munotaura kuti kwai inyika iyo kuti dhora rekuamerica nemabhondi emuzimbabwe rinonzi 18,000 makazviona kupi makazviona kupi kwai mogadzisa pfumi nenzira ipi yamakagadzisa pfumi nenzira ipi yamunotaura ivo musara kutamba nevanhu ava nevapesistensi avo ka vagwanyanya avo musavaisa paredhio chii chamuri kutaura ivo chii chavangataura kuti nyika inogadziswa nenzira ipi 10 kg inoita 100 something thousand musara kutamba nepfungwa dzavanhu
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nagwenyambira nemukurumbira Wilfred tichaona maAfrica anozivikanwa neribasa rekuti nyamasvisva achimba nechikwata chembira chemaungira enharira ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7
Musvambo wandinoridza
musambo wepasichigare Mbira Music.
Vari kutambira sei musambo wenyu mumamana?
Vanhu muno munyika vari kutambira, asi kuti zvinoitika ndezvekuti vanhu vazhinji, ndikangoti ruzhinji rwevanhu pari zvinezvi vadiluted, kana kutingati wamusanganiswa wechivanhu nechirungu zvasangana nezvakauya nevachena. Pesendeji yevanhu vanotambira amo musambo iwoyu ndo vamwe vanhu vaive vazhinji vacho vakakurira kumusha.
Nyamashi zvamabhakure imi nembira takakunzwai kare, matambudziko arimo mubasa remiri ndaapi?
Tine zvinhu zvakawanda zvatinosangana nazvo. Pakushanda kwatinoita kuti tiwane mapromota anopromota musambo wedu, bhodhi ikiyeridza musambo inonzi Traditional Music yeZimbabwe. Saka machallenges atinosangana nao kuti tiwane munhu ane rudo rwokuti ada kusimudzirawo musambo wemuzimbabwe. Uri musambo wechivanhu, tsika dzedu nemagariro, unotaura tsika dzedu nemagariro. Vari kushaicha
kunzwai kumubayiro uko kumanama nekupi kupi, ndeipi mimwe yemibayiro yamakambohwi nawo kumashuro?
Pandakafoma Maungira 2006 album rangu rinonzi Maungira, ndakahwina nama award best mbira. 2007 vandaita album rinonzi Chinamanenja Chifambiti, pandahwina futi best mbira nama award. Kubva ipapo ndipa zvakabva zvatuma zvembira kategori manama award. Ndakafamba nyika dzakawanda, ndakaenda United States of America, Top Portland, ndakaenda California, Oregon, Whidbey Island, Washington DC, ndadzoka ndobva ndazondoenda kuSweden, ndakaenda cultural exchange program China, cultural exchange program.
Vanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Kune vese vanofarira musambo wembira vanenge vachida kuridzirwa mbira vanhu kwedu kumabira, ingava kuti vari kuita chivanhu chavo chekurova makuva, vari kuita vanhu chavo vari kuita muchato, vamwe vachiitawo maprivate functions emakambani, corporate functions. You are free to contact me +263 772211 610.
Chitipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro nhasi Woza Friday kudai.
Kambo kanonzi Madzinza apo ndo kanotaura nezvemutupo, kanonzi tiise maoko kuna nzou, maoko kuna nhingi, wosimudza weka kuna nhingi, kanika chidete kutaura zvemutupo ndo Madzinza iwayo.
Kutenda, kutenda kukuru, kune vadare ese, vachiunganira pane rinodare. Tichikumbirawo kuti mutibatsirewo kuisa maoko, maoko kune vadare ese. Tichiisa maoko kumuyera mwoyo.
Manga muchinzwa kambo kanonzi Madzinza, manzwa hurukuru yaitwa naNyamasvisva ari parunare muHarare naEvans Dzinenga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Musakanganwawo chirongwa cheLive Talk nhasi manheru na8 PM, apo tiri kutaura pamusoro pemamiriro akaita upfumi hwenyika pamwe negwaro raburitswa neWorld Bank riri kuti kana Zimbabwe yakagadzirisa zvinhu upfumi hunogona kukura nezvikamu 10 kubva muzana pagore. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Bhanga repasi rose reWorld Bank rinoti upfumi hweZimbabwe hunogona kukwira nezvikamu 10 kubva muzana pagore kana yakavandudza mapoka ekurima nezvicherwa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu, anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyamina mutungamiri Nkomo.